Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, kurume 17, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zamu yangu amarengenya. Asi dambudziko redu haisi Zanu PF. Kwata kuenda hakusikwa kunyombana. Kwata kuenda kwakwe mapolicies. Kwava kwema issues. Kwava kwe vision.
Tungamiri weMDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe.
Musangano uri kuenderera mberi wedadhaku oprova musangano uri kumangwana.
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa muHarare. Iye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha wembizo. Vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. Vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanu PF dambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika ine ndakupi. Takaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabve Moza. Oh, oh, vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga vasina muono wenyika. Vakangouya vakati ngatichidya muchero weindependence. Muchero pawakapera zvikanzi handei kumidzi. Midzi payapera zvikanzi ngatidyei ivhura independence. Chisa mama chisa. Kukula. Ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kuMatabeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence. And ndiri kunamata kuti Mwari mvura musaunza futi nhasi, nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya. Chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndiri kukumbira dei Mwari watitendedza, nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara anenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa. Kukula. Musangano uno takasirwa na President Changirai. President Changirai wakati ndazviona ndafamba makore 18. Pamakore 18 ndafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra 2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanira kunge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna 2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwokuti kwakaitwa run off. Saka wakati kuti tisaita run off ngatibatanidzei mapato. Mapato edu ngatiendei kune hama dzedu dzataishanda nadzo. Muono ndio kuti chenga wose mananga hapana risina mhodzi.
Vachamisa vati varikufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, ZANU PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosa katakati hai watatevera tanzwa president. Ndokubva tauya kuconvergence yekuti tava nemapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndeye kuti MDC yauya pamwe chete, mapato anga akamboenda adzoka pamwe chete. ZANU PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete ikenorava nematwins rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mudhara mugabe akuda second coming. Kwandodzokazve. Chiza mbamba chiza. Ndikati mudhara wakaidonokera koroge. Nguva yako wakaita basa chisira vanhu. Asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere noti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhanda.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU PF iyo vati yava mamvemve haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yangu wamarengenya, asi dambudziko redu haisi ZANU PF. Kwataa kuenda hakusi kwakunyombana. Kwataa kuenda kwakwe mapolicies, kwava kwemaissues, kwava kwevision, kwava kwemaideas. Hatichapotserani nematombo, taakupotserana nemaideas. Haticharovani netsvimbo, taakupotserana nestrategy. Hatichakonani nezvituko, taakukotrana nemamodels emaideas.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru, uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino. Mune imwe nyaya inobata MDCT, musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana sekurongwa kwazvakaitwa. Muzvare Kupe avo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT vanoti musangano wavo uri kuenderera mberi muBulawayo mangwana. Zvisinei nekuti kune vanhu vari kufamba vachitaura mashoko ekuti musangano uyu hauchaitwa. Mashoko aya atsinirwawo nemunyori wezvekurongwa kwemisangano vaAbed Nico Bebe. Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT Amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vanoti musangano uyu uchaitwa mangwana kunyangwe hazvo vavengi vari kuedza kuda kuvhiringa urongwa hwavo.
Uzive kauti kana kune mvungo-mvungo ka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Musangano uri kuenderera mberi mangwana ende vanga vachitaura kuti musangano ndeyanhasi. It was not for today. Musangano ndeye mangwana. Musangano uri kuenderera mberi whether dark or blue, but musangano uripo mangwana.
Veruzhinji vangangodewo kuziva kuti musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei.
Musangano uyu uri kutsvaka kubuda nei. Nemafungiro evanhu iwe ka unozviziva kuti mukati nepatimeti kune conflict ka. Iyo conflict yacho tinotapakubvunza kune vanhu ka, nokuti isisu we are not the people. Kune vanhu, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti isisu semhuri yeZimbabwe ka tiri kufunga kuti beta kuti mukaite izvi neizvi, muregere izvi neizvi. Ndiyo ka chinangwa semusangano.
Vamwe vakuru vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu ndivanani?
Vanhu vakuru vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu isisu tina acting vice president
tokozane kupe andichika yekozo huya vabhedhi kuzo huya kune vameka vari kubva kumamame maprovince ka semasouth nemasnorth vari kuuya saka unoziva kuti zvinhu zvepolitics zvinoneta vamwe vati kuti mazita avo abute pamedia saka that's the other reason why I can't give you the names. But ivavo ndatoma nemazita ndinoziva kuti they don't care even if vataura mazita avo havana mumhaka nazvo kuti vataura zita rangu nekuti mapoliticians akakura matured politicians.
Mashoko enyu amungade kuisawo kuruzhinji rweZimbabwe zvichienderana nekuti kune vamwe vari kutaura kuti izvi zviri kutaurwa kunzi musangano iri kuenderera mberi hazviko ndeiwo kutiwo kudii.
Inini ndidataurira karuzhinji rweZimbabwe kuti mbasaterere manyepo saka musangano uripo mangwana uri kuenderera mberi.
Mutevedzeri wemunyori wezvemadzimai muMDCT amai Dorothy Gonyeti Ndlovu vachitaura vari muBulawayo. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vasvika muZimbabwe nhasi kuzoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Mnangagwa. Vasati vaenda kuZimbabwe, vaRamaphosa avo vanova sachigaro weSADC vasanganawo nemutungamiri weMozambique muMaputo vaPhilippe Nyusi vakakurukura nyaya dzine chekuita nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Musangano wavaRamaphosa navaMnangagwa wakanangana nekusimbaradza ukama weZimbabwe neSouth Africa uo watakanga manguva ino nyika mbiri idzi dzairwira kuzvitonga kuzere. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi. Vana chiremba ava vava nemazuva gumi nemanomwe vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Chekutanga nechekuti vana chiremba havana kumbodzikana. Vana chiremba havasati vagutikana nematauriranwo atinoita nehurumende. Musi wa15 hurumende yakaita mitini nesu yechitu vakambotanga kutinyesera mani kuti isu tinopuwa5 tikavacalculatira tikavafasetira tinoratidza tinopuwa $50 tikawirirana kuti zvana tingakwanisa kutaurirana nekuti vamwe vanhu vari kutaura tikasangana musi wa16 vakanonoka ne2 hours vagaramo tikavabvunza kuti makazodini nemaours akucalculate vakatsengatsenga tikaona kuti izvi hazvikubatsira tavaudza ivo zvavari kuti vana mukoti vapuwa off nekuti vaudze kwemari vavasari vachitaura nana mukoti isusu semachiremba tichitadza kunzwisisana kuti vari kungotora seminyaya. Kadaro hurumende yamuka nhasi makuseni kuti yawirirana neana chiremba naana mukoti asi hurumende yakawirirana naana mukoti asi vana mukoti vakataona kugutikana vakangobvuma kuti tazviona zvamuri kutaura asi hatina kugutikana saka hatidzokeri kubasa. Saka zviri kuitika izvezvi ndezvekuti hurumende yakutora nyaya yekuti naana mukoti vakawirirana kuti vari kuzviona zviri kuitika vaakufamba vachiparidza kuti takawirirana nachiremba naana mukoti hatisi chokwadi ba.
Saka shoko riripo rechokwadi nderekuti vana chiremba havasati vadzokera kubasa
havasati vatombowirirana nehurumende. Tinokurudzira vari kunze kuti varambe vachinamatira kuministry nehealth services board vagadzirise nyaya pari zvino machiremba haana kumbodzokera kubasa nekuti hurumende iri kutaura zvisiri zvekutaurirana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare kuHarare. chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kudzinga vamiririri veBritain munyika mayo vanosvika makumi maviri nevatatu zvichitevera danho rakatorwawo neBritain svondo rino rekudzinga vamiririri veRussia munyika iyi vanosvika makumi maviri nevatatu vakanga vashandisirwa muchetura pana vaSergei Skripal nemwanasikana wavo Yulia. VaSkripal vaimbove musori weRussia. Vaviri ava vakawanikwa vasingakwanisi kumuka vari mupaka yemuguta reSalisbury ndokubva vaendeswa kuchipatara uko vakaongororwa vakaonekwa kuti vaive nemushonga weNovichok uri mumitezo yavo. Mushonga uyu unonzi wakagadzirwa neSoviet Union. Russia inoti danho rayatora rekudzinga vamiririri veBritain muRussia nderekudzosera kutokonywa kwayakaitwa neBritain ichiti zvairi kupomerwa neBritain hazvina kana umbowo pane zvakaitika muSalisbury. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyauye.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukurukura nemadzimai nevanasikana vari kuNew York kumusangano wemadzimai weCSW 2018 uko madzimai nevanasikana vari kuzeya matambudziko avanosangana nawo nyanya vanogara kumaruwa. Musangano wakatanga vhiki rapera uyezve uri kukokerwa nesangano reUnited Nations. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai nevanasikana vari kumusangano uyu.
Zita rangu ndinoitwa Muzare Petrosavatke. Ndinoshanda neorganization yevechidiki inoshanda kuti tipedze machild marriages muZimbabwe inonzi RUT. Handiri kuno kuCSW ndaona conference iri conference yakakosha zvikuru inotipa mukana yekuti tikurukure zvinhu zviri kuti nekutishungurudza zvatinoda tizvigadzirwe pasi rose. Highlight yangu ndeyekuti mukuru weUN Women vakwanisa kunge vachiuya kunhanga Binte Space yedu inova room yatakagadzira isu sevasikana vakabva kuZimbabwe nevasikana vemuAfrica kuti vasikana vawane vachikurukura nyaya dzinovanetsa because meeting idzodzidzi kunopinda vamaminista achi ndo vanozobuda nezvinonzi zvabuda mumeeting yeCSW. Pechidiki vazhinji vanenge vasina mukana yekuti vainfluence zvinoitika imomo. Vasikana vanhu vachikuru vakadaro vachiuya munhanga medu zvinoratidza kuti vari kukoshesa zvinodiwa nevechidiki.
Ndevapi vanyarikani vamawana muchisangana navo?
Minista vedu vejenda vakakwanisa kuuya munhanga space yedu iyi nevamwe maMPs vakaita sana Monica Mutangwa, vana mai Mpariwa, vana Priscilla Misi Hiram vachiuya mu space yedu yevechidiki saka zvinotifadza kana vanhu vakuru vakadaro vanoremekedzwa munyika vachikwanisa kuzvideredza nekudzika kuti vave kuzokurukura nesu zvinhu zviri kutinetsa uye kwete kungokurukura chete but kubatsirana kutsvaga masolution chinhu chanyanya kundifadza mune zvese zviitiko zvaitika izviita ndezvekuti nhanga yedu iyi yatauya kuzocreata kuno kucsw un women executive director Pumzile vati varida kuti maun women ese ari muafrica vareplicate model iyoyi yekuti vasikana nemadzimai vawane espace iri official yavanokurukura zvese zvinenge zvichivanetsa so that patinozoya kucsw macountry offices avo ese ari kutoziva saka this innovation and creativity yabva muvana vedu vemuzimbabwe isu nevamwe vasikana vatiri kushandidzana navo vemuafrica kuti yakutotorwa kuti ireplicatwe pasi rose zvinhu zvatinowanika zvichitifadza zvikuru kwazvo
zita rangu ndonzi ana sango page ndiri kubva kuzimbabwe ndauya pano ndakamirira zimbabwe young positive inova iyo network yevana vechidiki vari kurarama neutachiwana muzimbabwe musangano uri kuinda uchifamba zvakanaka chaizvo tine masesheni mazhinji atati kupinda tichionesana nevamwewo pamwe pacho tanga tichitaurawo pamapanel tichitaura zvinoenderana nenyaya dziri kuitika nevamwe vana vari kugara kuzimbabwe vari kurarama neutachiona kushungurudzika kwavanosanganidzana nako nekuti vangade kuona chii chichiva chinoshanduka mukuti tirwise utachiwana hweHIV and AIDS uye kurwisawo kusabatwa zvakanaka kunoitwa vanhu vanorarama neutachiona hweAIDS
saka pari zvino zvii zvauchaendawo zvawadzidza iko kuno zvamuchatorawo muchinopakurira vamwe kumusha
tine vana vechidiki vari kumaruwa tine vana vechidiki vari kugara mumataundi kufanirwa kuona kuti mubasa rese ratinoita toona kuti tiri kuitawo mapurogiramu anokwanisa kusvikawo kune vamwe vana vanenge vachirarama neutachiona vari kumaruwa nokuti kazhinji tinokangamwa kuti vamwe vedu vanenge vachidawo ruzivo vachidawo dzidziso nezvimwewo zvakangowandawanda zvavanenge vachida kuti vazivewo nokurarama neutachiona sevana vechidiki saka zvinenge zvakakosha kuti chese chatinoita toona kuti mapurogiramu edu ari kusvikawo kumaruwa tichibatsirana navo basa
zvimhingampinyi zvipi zvamungati zviri kusangana nevanasikana zvamuri kukurukura muri ikoko
tabatikanwa nenyaya iyi vamwe vanasikana vatadza kuti vauye vasina kukwanisa kuti vapuwe mavhiza vamwe vange vachipiwa konzero dzokuti vachiri vadiki kana kuti ngavatange vatsvaga mabasa kuzimbabwe vozokwanisa kuti vapuwe mavhiza ekuti auye vazhinji vacho vamwe vange vane masesheni avange vachifanira kuti vapatisipete mahari saka tangoona kuti zvinhu zvakaipa kana tichida kuti isusu tikurudzire kuwanikwa kwevanasikana kana kuti kwemayouth panzvimbo kuti vataure nyaya dzavo tinenge tichida ivo vauye vazvitaurire nyaya dzavo asi tikatadza kuti tivabatsire kuti vawane mavhisa etouye kana kuti tikaramba tichibvumira kuti zvichiitika zvokuti vanonyimwa mavhisa ekuti vauye vari vana vechidiki zvinoita kuti zvidzosere basa redu mashure
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi pavanenge vachitsvaga hova ihwohwo muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova murimi vajohn can vari kumacheke kudunhu remashonaland east tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vacan vakani tinoona kuti vanhu vakawanda vanodya hohwa hunowanikwa musango asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwawo neupenyu nekuda kwehohwa hunenge huine muchetura hwavanotora musango imi muri kukwanisawo sei kusarudza hohwa hwamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya
zvinoda kuuziva hazvidi kutuma vana vaditi kuti vasarudze hohwa uhwo zvinoda vanhu vanouziva nokuti hohwa hwakafana kana wanyama sio di zero ikipatana zero sinda kwenye mukaka watora zero ndo kudisa vuga ino uraya kwa zoezi unoera unoera au jiwana unoese
saka unoera au unojiwana ni
unojiwana jiwana mtupe mende rada neiva
saka wakajiwana muna siri wa mtupe woyo wakani chini ne itika
e ano kuna kutaza na kuto unoe unoda kuboiri kwa kwa hakawanda hukunu wa mbure huboiri kwa zineti kwa siriri wezo fuswa wezo jiwata kirimo wezo ulifure
saka pamuno pinda msango mshino chaga hoa mwenenge mshitarisa wakaita sei kutimuti uundo wataa kutorao
kino chaga ulifureshi usina kudanya kunonji kudada unengo usina kudada unengo ulifureshi unengo wapengwe tenge amburera kana waka vura amburera ye unengo ya kaita kuni shedi ye yu atino chaga yo kete unengo wadada uye ya kitore
tiruko nauti hiyo nguwa ino itine muri akafa kumbere mkwa ukumazo wama shoma adarika yewano gumi nevamu warimu jipatara nevamu watisingato nzikuwa kutewafa kuburikiza neowa mashoko hapa munga taurowa nengu wajizo chaka owa iwo
kutawara uti ngaware gere kutuma wana pere kutu wano chaka owa iwo wafinga uziye kutu unodipande uu kwa ngao sabwenu wano wano genotu undo owa iwo
asika wamu waru kuita weku tenga kune wano tengesa pami guagua
iyo za gara zichitika nekuda kwenzara gara ino kondereza kutu munu utenge seru uchinu kana chaka ora kana uchino tu uraya
saka kuru zire ya munga pa kune wano tenga ne wano tengesa
kuru kutu munu nga tenge zino za ano siliwa kutu zino kondere kutu
iyo wa tinozwa une mazita akawanda ndeupi wa munga taura mazitao
pane nzewe kweta tinozwe chiwombiri kweta inozwe chirititi kweta inozwe ndevu kweta inozwe dondowa dondowa inozwe buda munozwe mumusapa nzewe inobuda munobuda ya tinozwe minondo inozwe buda minozwe minondo mumimitie minondo yeye kozoti kana hiri mezi inobuda mika mezikomo pasi pomputi
kune watinonzi kwa wakani wa unonzi ukamera pasipe mwe miti unogona unge ushitozo uraya wano kunyanga azo wanga usinga uraya miti ipi uti wa ukamera pasipayo wane mchetura
ya tinangoti ma exotic trees ya ma gum trees ndio ano uraya ndio alipozi na siya
saka wa iwo waka uwana pane imwe nzimbo isina mu gum tree unogona kujika asi wakanga wazomera pasipe mu gum tree wakura
ya kana pana ya maji kuti munhu anoda business anogona kutotora kana uri pasi pemagamutiri ipapa nekuti anoziva kuti nini handichiurayi mhuri dzavanongoenda kunotengesa asi zozichiuraya
nguva inonyanyowanika howai inguva ipi yamungataura nezvai
kana mvura yachinge yawanda sezvino munana machi munomu yawanda mvura yadzika sereji nguva inowanika howa sereji kana pari zvino nzve yatiri kutodya isisi totonhoka isisi tinoziva
koma bikirwo amunokurudzira kuti owa huitwe
right pane umwe unoda kufushwa semfushwa handi murezeri muri kufusha muriro
hongu
kozoti hongu unotoita kufurayiwa nzewe dzinoita kufurayiwa kungoita mafuta chete dzotofurayiwa unotongodya kana dzisina madomasi unodya netirititi zvese zvakadai nepozinasiya
toti munhu adya howa ihwohwo unenge uine muchetura vanokwanisa here kuita zvive zvokunzi amurutsisei kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsa akati kuti munhu apone
iya zvinoitika anorutsa anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure
aiwa maita basa vakani tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji
vakanaka ivava
manga vakateerera kuna vaJohn Khan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Notenda Jonga nechirongwa cheupenyu hwedu. Tombo tarisa zvabuda mumitambo ye Premier Soccer League yatambwa nasi. Chicken Inn 1, Dynamos 0. Bulawayo City 2, Chapungu 0. Ngezi Platinum 2, Herentals 0. Netcaf FC, Mutare City 0. Yada FC 2, Bulawayo Chiefs 2. Mutabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi totarisa misoro yedu tisati taoneka. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano wekutanga mumbizo mukwekwe. Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe uri kuenderera mberi mangwana. Mutungamiriri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanoita hurukuro nemumwe wavo vaEmerson Munangagwa muguta reHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa, munotutumira tsambambozha dzenyu pastudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga.
Soku isi